Imu ndaona video yomukadzi unoparidza kumabuya kuZimbabwe ya. Pazi. She I didn't watch the whole video, but I just got pissed pekutotanga ndopandirobuya ngezvazvo. Kwazi wese ane mwana ari kuSouth Africa fona kuti dzoka. That was the only chichi part. I want to address that part. I don't care about the rest. Guys, kubva kwandakaita kuZimbabwe, kubva kwandakaita kuZimbabwe, ndicho South Africa. I want to speak about me because I cannot relate on kukusiyana kwevantu nokusiyana kumbatso kwatinobva, you understand? Ini kubva kwandakaita kuZimbabwe, I didn't come here to South Africa to better my parents' lifestyle or their living. Anakaya kuZimbabwe kuzoaka mbatso dzevantu vane 60 years old. You understand? Ndakaya come to better myself. So, if ndakaya ku South Africa nini, I needed to focus on my life, my finances, my retirement, my marriage, things that are important to me. Azviti kuti iwo wakafaila kwaaka mbatso nomwamuna wako muchakatsonga uchobara mazivana 9 eshe. Do you understand? My mother gave birth to 9 kids, 8 boys, 1 girl. I'm not here to try to better her life, you know. And also, I don't want to speak ill of the dead because my mother and father, they are late. However, I was going to give her what I can, as I'm doing now. I am helping those are living where I can. But as I'm helping, don't feel entitled, because once you feel entitled, I will delete you in my life. So, going back to the story, it is a product to me. I cannot, you know how parents now in Zimbabwe, how they forcing their kids kutiva iyo vabereke vana kurarama life yepadera vana kuti every month vana kuti mukwa $3,000 things that they couldn't buy themselves. Guys, takakura ku Zimbabwe kuti tichochotwa zvimborongo madada. Do you understand that? This is not my underwear. This is not, guys, I started wearing underwear when I was like 16 17. So you cannot tell me now but you need to find a upper lifestyle where you couldn't afford me to pay underwear. You know, kuZimbabwe kuya taibhadhara kwachikora only last term. Ivaiziva kuti titoone report kuti tizopinda the next grade. Amwe matema yaingofa yakaloda. Waidzingwa kuchikora uchidzingwa kuchikora uchidzingwa kuchikora. Wewe uzoexpectiwa kuti teme kupeisira. Ah, enda wabhadhara unyore upase. Now we have a pressure to pass so you can go to the next grade. Yet you didn't study anything. Or most of the time, why did you go? Now you are the same person you want me to work hard for, to take care of. Where you didn't take care of me. You did not reap what you not sow. Do you get that? The fact that that is not a thing. I should not thank you for that. You decided to not prevent pregnancy, to not use condom, mocho itana nyoro, ndocho barwa. That was up to you. I didn't choose to be born. But then I fight to stay afloat. I fight to be where I am today. I fight to be 18, to be 18, to be 21, to be able to come to South Africa to start working for myself. So you cannot expect me by force to send you money, could you rarame lifestyle yako sechimbuya ku Zimbabwe, yet I don't invest on my own life. Let that sink. Ati fanani sevana, we're not going to give you all you think you should give. In fact, you deserve nothing. You deserve what we can offer you. Because you didn't build anything for me. Guys, vanga vabereki vane mamuva, vane munda, vanga vabereki vane motika, vane mbatso. Like inini ndakasvika kuya Joni mai vachata mubhase mwenje, andofanira kuvakirira 5 room. Ndinofanira kuvatengera magogo, ma African attire varakazouya, ndinofanira kuvatengera mafuta akutsvukisa varakazouya, ndinofanira kuvatengera chikafu kuZimbabwe kwakutsva kuchaibvi like zvakwaita kuma 80s. Ndinofanira kutengera chikafu. What about me? Rent in South Africa, it's very expensive. I'm not going to always live in location my whole life. I also need to change, to update my life. So now, I'm paying $3,500 in suburb. I have to have a car. Girl, I have to groove. Now, girl, It's not going to work. You need to better yourself. Let your life work for you. Vamwe vabereki vaita ma retirement fund vachichengeta mara vachitenga ma dollar vachingwarira. You can't even do anything. Musha zimwe zvadzenga zvana madhadha emene madhadha emene kuti dhadha wapambadze paite dhadha paipasina dhadha nehuku haro. Gari kunhu haro kuti wainyati ukanyati neighbor ndokumbirawo zanda rimwe ndikukurisa huku yangu ndiite chikharagoni. Avana. Apana nekwanga kungorarama chete. Ndino vana vangu ndovana vanoda kuzwini. Ndine vana vanoda kuzwini. Uyo ungabara vana kuti vazoita maslave. Izvo takufa kuti slave kuslave raiwo manje. Ah. Kaya kana wafu ndafa, usasi ya gwara ngeboza, pana ucho ono nditira, imu maka nditire. Ndika tanga kufamisa uyo. Kete paketi.